Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 4/2016 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti
nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mapata akadaro anovhungutsira vanhu izvozvo pamwe chete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa
muimbi ane mukurumbira munyika vahosea chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC
ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level kuita kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje
Varimi vakawanda vononokerwa nekuwaniswa mbeu nefotereza pasi pezvirongwa zvehurumende zvokomand agriculture nepresidential scheme. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI Rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva yesarudzo. Mukuru wesangano iri amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo rakaona kunetsa kwenyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti musarudzo dzichangobva kuitwa kuChimanimani West neNorton. Dzimwe sarudzo dzeby-election dziri kutarisirwa kuitwa kutanga kwegore rinouya kuBikita West kuchizoti dzenyika yose dzichiitwa muna 2018. Ngatinzwe hurukuru yatakaita nhama yechifunde vhavha.
Kutarisa maelection yatakaita kubva kuna Norton tiregura pirana ya 2013. Kune nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mabata akadaro anovhungutsira vanhu. Izvozvo pamwe chete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa. Nokuitwa izvi pane code of conduct zvoitwa sei saka zvese zvemapurisa dai ratiita implement malaws aripo uyezve paitwa mapunitive measures kuti anenge abreaka mutemo wakadaro anoitwa sei kuti zvigadziriswe otherwise tinoona kuti kana pasina zvavanoitwa uye kana vasingasungwi vanongoramba vachingoita zvakadaro one election after the other kwozoti mapurisa zvindanofanira kunge achisunga vanhu Pati mwezimwe nguwa unokanzwa kuti vanenge variwo vanenge vachitongondzira vanhu. Saka tokurudzira dai mapurisa atrainewa kuziva maroles avo muelection kuti vange vari partisan and vaite kuliva maduties avo in a professional manner. Vasava vanotora side rokuti ii ruling party here kana kuti opposition. Vange vachingova vanhu vanoita basa ravo vasina kurerekera kana ruti. Saka dzidziso yakadaro inokurudzirwa kuti vange vachizviita uyezve vange vachi. Ita abide ne constitution yedu yokuti havafanira kutora side nokunge vachiita partisan kana vachinge vari pabasa.
Ko nyayawo yekunonoka kubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana kuti alignment makaona here ini zvine ine zvazvakakanganisawo musarudzo dzaitwa idzodzi tichisanganiswa nedzekunoton?
Zviripo zvatongofungidzira kuti dai zvichagadziriswa zvikuru zvevoter registration. For example, tinoona panenge partition pamavoters room isi tachingwa kuti dai rashandiswa riri muchete kuitira kuti zvizve zvachitoenderana nekwatakatarisira kuti 2018 hatitarisiri kuti kunge kune main voters room nesupplementary voters room inotarisira kuti dai iri 1 imwe chete inenge ichishandiswa but zvimwe zvacho zvinotova mumutemo iripo zvinongodiwa its application of those laws
Mukuru wezesni amai rindai chifunde vava vari parunare muHarare ne Studio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanoti vakakwanisa kunyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika neZEC musi wa7 mwedzi wapera, izvo zvavakuita kuti bato ravo rive pamutemo. VaChipanga vanoti vakaumba bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi Kingdom of God on Earth, kana kuti umambo hwaMwari panyika. Vanoti vakatora danho rekuumba bato mushure mekunge vane zvigaro mune zvematongerwo enyika vakanga vasingavapi nzeve. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ya, chokwadi ndechekuti kumakore anengati anotokwana almost 39 years ndanga ndichiedza kuti ava vanoita zvematongerwo enyika ndivarayirewo vanzwewo zvinodiwa namusika vanhu, ndichipamidzira nemukuimba kudai. Asi zvinewo pamakore esaya pane wese wandakasangana navo ndichifambira nekuedza kuti kuda wanganzwawo kuti washandise chii, washandise nzira iyi inodiwa namusika vanhu, ndokutozoona kuti hapana ari kutombozviteerera uyezve havasi kutombozvitora sekunga zvinhu zvine basa. Ndokuchizoona kuti ndofunga nzira yavanodini yavanonzwisisa nayo kuti izvi zvinobatsira kana kuti zvinoshanda, ndokunga maybe munhu uri papolitical level. Saka ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level, kuitira kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje then ogona kudini, ogona kubhenefita kubva paruzivo rwamusika vanhu rwavanoda kuti pasi ravo ritongwe nenzira iyoyo.
Saka makanyoresa here bato iri kuZEC?
Ndakanyoresa munhu washe, ndakanyoresa musi wa 7 November.
Saka imi mune maonero matsva here amuri kupinza mune zvematongerwo enyika yekuti vana veZimbabwe vangata taakununurwa navaChipanga?
Chokwadi wakandipa nzeve vamwe vaimboteererawo pakuimba apa patakaona kuti kuimba vamwe havazvitori serious, kana ukaimbazve zvinenge zvange zvine chokwadi zvodzokawo zvovharwawo pamuhurumende yotiwo hazvifaniri kuti zviridzwe, asi zviri izvo zvinodi zvinogona kunga zvichibatsira nyika. Vakandipa mukana wacho zvekutaura kwandiri kuita nemi, dai kurito ndiri kutaura nemi politician kana kuti president, ndaikurayirai kuti apa tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai zvinozofamba zvakadai zvinofamba zvakanaka. Saka ndakatoona kuti eze bishop hazvina ari kuteerera, eze musician hazvina ari kuteerera. Ndakati no, maybe tikapromota chechi kuitorawo kuti endo mupolitical arena, then ndinenge ndawana rusununguko rwokutiwo. Ndikabvunzwawo kana neveruzhinji the difference yacho yekuti zvamunoona nezvinoitwa pa zvakasiyana sei, then ndogona kurayira sotobatsira nyika.
Saka mune vatsigiri vakawanda zvakadii kubva manyoresa bato renyiri kusvika nhasi?
Iko zvino handisati zvangu ndava nenhamba yandingati vakati, nokuti zvikuru sava ndaijidzana navo nevainditevera ndo vari kuziva at the moment kuti zvinhu zvafamba zvakadai kana kuti kwatova nebato, zvokuti hazvisati zvanyatsowana yandingatiwo shambadziro yakanyatsojeka kuti nyika yese iziwe.
Saka muri kutarisira here kuti bato renyu richakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika?
Pari zvino handisi kutarisa kudaro, ndipamusana pekuti handisati ndapinda muvanhu. Otherwise vanhu ndivo vanofanirwa kunga vachitora that roo yekuona kuti izvi tazvigamuchira.
Vateereri vangada kuziva kuti kuimba masendeka here zvamapinda mune zvematongerwo enyika kudai?
Hapana chandatombosendeka apa, kwatova kuedzera another gear. Otherwise masongs andaimba motogonongona dziri mhari idzo dzinoenderana nezvandotofanira kunga ndichidzidzisa nyika nekuenderera mberi.
Vanga vari mutungamiri webato idzva reKingdom of God on Earth vaHosea Chipanga vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanonzi vave kubviswa zvakare pamisha yavo vachiendeswa kuAda Transau kuitira kupa mukana wekuwedzera kuwedzerwa kweminda yekucherwa kwemangoda. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anonzi akatotanga kutora matanho ekuti vamise kubviswa kwemhuri 26 idzi, achiti uku kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevanhu. Tabata mutungamiri wesangano reCenter for Research and Development rinove rimwe remasangano ari kurwira kodzero dzevagari vaJames Mupfumi.
Takangonzwa vagari vetinoengana village vakuchema-chema kuti vakasvikirwa nevakuru vehurumende vanobva kofia DA nemapurisa akati vachiti vanofana kubva muswa 3 vachienda kunogara kuAtatranzao pasina kana notice uye zvakare pasina kana nyaya yekuti compensation yavo ichafamba sei zvako zviri kungodzi zvinovhenekwa mberi izvo zviri kutikatya madza nekuti kubviswa kwavaitwa mamining companies ainzi kuti anga achikora kubhiridza vanhu kubudikidza nenyaya dzedzimba nenyaya dzemarelocation videos atiri kuona kuti hurumende iyo inova macustodian ebumbiro remutemo ndo yakutoenda neusiku ichidzinga macitizens zvakare mavari kugara kuti vaende kwavo
saka ivo vane pavagadzirirwa here pekusvikopinda tichiona kuti iko kuAtatranzao kwagara kuine dambudziko repekugara
kuna dzimwe dzimba dzinenge dzakasara ikoko dzanga dziri dzemadifferent companies anga ariko nekuti vanhu ivava varoda kubviswa vanga vari earmarked for relocation zvechokwadi asi vanga vambomira saka dzimwe dzimba dziriko asi vagari variko ikoko vakangoswa zvekundonyedzerwa vakangoswogara kwasina dzimba dzakakwana saka vari ikoko ndo vari kuti aiwa chitanga matipawo dzimba nekuti makati dzimba idzi dzina vanhu takupaimimi nekuti takakupai dzimba mungori maextended families saka mafamilies ari ikoko akura ari kuda zvakare dzimba saka kumhanyikidza kuisa vanhu vanyuwanhu vari kubva kwamarangi hazvina chimiro chakanaka nekuti ukoko waAtatranzao kune mahousing problems zvakare
imiwo sesangano rinorwirawo kodzero dzevagari matanho apa hamuri kutorawo panyaya
masangano ese takaungana anoona nezvekodzero dzevanhu vari kuafektwa nekucherwa tikaita mapress statements tichiita call upon hurumende tikaenda kunengeja hurumende takaenda kwaDA tikataura navo tikavapa samba tikaenda kumapurisa tikavapa samba kuti vastope zvavari kuita chiri pamutemo ngavateedzere mutemo saka tiri kuita futi process yekuenda kukoti nemhuri idzodzo dzakaafektwa kuti tinge tinoita court application kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvozvo zvimire
vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi vari parunhare mamutare nestudio 7 zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Whisper Ganya vari kuCape Town South Africa asi vari chizvarwa cheZimbabwe tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Whisper
tinotenda chaizvo nemukana vakadai mukoma Blessing Zulu
mukoma Whisper tiri kunzwa kuti makaparura chirongwa chinozivikanwa ichiwo kuti Talk Point Zimbabwe mungatsanangura kuti chinangwa chenyu ndechei
ndatenda chaizvo chirongwa chatakaparura chinonzi Talk Point Zimbabwe chirongwa chekuti tikurudzire zvikuru sei vanhu vari mudiaspora neavo zvakare vari kuZimbabwe kuti ramangwana renyika yedu yeZimbabwe riri maoko edu especially isusu vechidiki vachiri kukura tinoziva zvakawanda zviri kuitika maererano nezvematongerwo enyika vanhu vari kuita mademonstrations zvakasiyana siyana zviri kuita vanhu vasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe nezvimwe zvakadaro asi dambudziko redu kuti rigadzirisike rinogadzirisika chete kana takatora nyaya yekuvhota zviri a bit more seriously maonero angu ndeyekuti ko vazhinji vedu tinova nekutsutsumwa nekusafara nemafambiro ari kuita zvinhu asika ngatitarisei kuti takamira sei panyaya dzekuti takarejesa kuvhota here ukatarisa kuti 2013 vanhu vakavhota chaivo chaivo ndaanaani vanhu vakarejesa kuvhota ndevapi unoona kuti vazhinji vedu musi wekuvhota vanhu vaitoenda kana kulectuero kuti hai zvekuvhota izvi zvibatsire chinhu ukataura nevanhu vari mudiaspora iko zvino izvi kuno kwatiri kusouth africa ukataura nevanhu kuti varume patinenge taenda kuZimbabwe paya paya tichinochina kumuchato kana zvinhu zvatitafambira ngatiwanewo mukana wekuti tinonyoresa mazita edu pakuvhota kuitira kuti kana nguva yekuvhota yazokwana tigozokwanisa kunge tichivhota vanhu vanobva vangoti kuvhota hakutibatsira hakutibatsiri asika ngatimbotarisai kuti president Mugabe pavakapinda kuti vatonge vakwanise kubudirira kuwina pasarudzo dzatakabva muna 2013 zvakafamba sei vakahwina nevanhu vanosvika mamiriyoni 2 miliyoni munyika ine vanhu vanosvika kuma 14 miliyoni zvinorakidza izvo kuti vanhu vashomanini ndo vari kusarudza mutungamiriri wenyika
saka vechidiki vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi
ndingati iko zvino izvi mukoma Blessing zvatiri kuona ndingati iyaya it's a mixed reaction yekuti vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwewo vari kuti aiwa chirongwa chakanaka, vanhu vekuZimbabwe vechidiki vakomana vari mudiaspora nevanhu vechikuru vari mudiaspora zvechokwadi zvechokwadi, ngatirege kukanganwa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Asi kune vamwewo vari kuti haisi hatinei nazvo zvekuZimbabwe, takatopinda mudiaspora, nhamo yekuZimbabwe hairambirwe sadza. Kana Zimbabwe yacho ichida ngaiuye kuno. Ndo matauriro anoitwa nevamwe vechidiki.
Tichitarisawo icho chirongwa chenyichi, tinoona kavamwe vanoti ivo hazvibatsire kunovhota nekuti sarudzo dzacho dzinobirwa dza2013 paitaurwa nyaya dzaana Nikuv.
Munoona, ndo matauriro anoita vanhu vakawanda. Asika politics ika, it's a game of numbers. Ndo nyaya iripo. Iko zvese zvidambudziko rako kuZimbabwe chandinoda kutaura ndechekuti mapolitical opposition parties hatinawo ari kuZimbabwe. Kurudzira yandinayo ini ndeyekuti chinhu chekutanga kukurudzira vanhu vemaparties akasiyana siyana kuti endai munoregista kunovhota, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti vanhu iko zvine zvimademonstrations tiri kuona ari kuitika. Asi imi munozviziva kuti hurumende haibviswe nemademonstrations because vanenge vachitoti ndozvamaakutoita taakuisa mapurisa avevanhu zvidai zvidai zvidai, vanoti hatiendei nenzira iyoyo. Saka politics is a game of numbers. Kana vanhu vakaenda vakawanda zvine mutsindo vachinovhota vakarejista, hapana kuti kubirirwa kwacho zvingafambe sei. Saka ndo zvatiri kuti with talk point ngatikurudzirei vanhu vese, chizvarwa chese chemuZimbabwe, whether you're in Australia, whether you're in the US, paunouya kuZimbabwe uchiva kuzorora kana uchiva kuzoi kumuchato, ipapo register to vote. Vari kusouth Africa vese tiri kuti tine urongwa hwekuzoti mazuva ekuvhota kana achinga kwana, tichaendesa mabhazi achange achizotakura vanhu vese kubva kuno kusouth Africa achizoenda kuZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Whisper nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo mukoma Zulu nenguva yamatowanisa iyoyo. Toda kutendai. Toda kungosiya ndati kuvateereri vese vakateerera iko zvino izvi, endai papeji rakati www.talkpointzim.com. Ndinodzokorora zvakare, peji rinoti www.talkpointzim.com.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna mukoma Whisper Ganya vesangano richangoumbwa rinozikanwa nekuti Talk Point Zimbabwe, rukurudzira vechidiki vari kunze kwenyika kuti vaende kunovhota. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vamwe varimi kupenhalonga kumanikaland vanoti vari kukundikana kuwana mari yekutenga mbeu kunyange hazvo mwaka wekurima watanga. Mumwe murimi vane madziwa nemadziwa vanoti tarisiro yavo yanga yava yekuti vachabatsirwa nezvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi zvecommand agriculture nepresidential input scheme, asi zvirongwa izvi hazvisati zvasvika kudunhu ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mupenhalonga munomu vari kurima, bat dambudziko nderekungotaurwa zvembeu zvisiripo. Saka tinotarisira izvi kuti maybe kumwaka uno takungochema nemabhengi, since mabhengi vari kunyima vanhu mari, tichaiwana sei mari yekuti tikwatise kutenga mbeu pachedu isi kuzvitengera. Tichienda mberi takadaro, tinotarisira kuti maybe deno mvura yakatinayirawo zviri nani, tikwatise kubatsirikana, nekuti hapana pamwe tinotarisira since hurumende yakundikana kutikwanisa kutibatsira. Ende tine zvakawanda zvatinochema kuhurumende kuti deni yatibatsira nazvo, asi takutoona kuti yakatokundikana. Kuchema kwakungova kungochema, but yanguva misodze kukandira pachuru kuti itorwe nemajuru.
Vane madziwa, pane zvirongwa zvehurumende, pane chinonzi Command Agriculture chiri kubatsira varimi, pamwewo nechemutungamiri wenyika presidential scheme zviri kubatsira varimi zvirongwa izvozvo. Hamusati here makwanisa kuwaniswa zvikwanisiro zvekurima?
Ya, kungotaura zvinotaurwa hatingazvirambi, because mashoko haarambi kuburiswa kana achibva mumuromo memunhu. Hazvirambiki nokuti anongoburisa zvaanoda, but hationi vatinonyatsokudoma kuti uyu akabatsirwa nacho. Tinongotarisirawo maybe kune vamatop officials kuti maybe ndivangangobatsirwa, sekutaura kwa pavanofamba ita mameeting vanongotaura kuti ya chirongwa ichiri kubudirira, ndo zvaanongotaura, but hatinozonyatsa kudoma kuti uyu akaitirwa izvozvo zvikabudirira, hatisi kumuwana isi.
Asi mbeu iri kukwanisa here kutengeka zvayo muzvitoro umu? Mitengo yacho iri sei?
Ya, apo neapo inongozi inokwanisa kutengeka tichitenga zviya batini. Nau iri kuno ndeye mabhondi. Mabhondi atinese dhijana because vamwe vacho kuti isi mabhondi atitambiri. Wezi kwatinondotsvagawo mbeu atisati tabvumirwa nenyamabhondi vari kurambawo mabhondi. Neimwe nguva zvakare tiri kuneseka because kumabhengi kwacho mari yacho ndiri kutobuda. Ivi mabhondi acho achinzi akabuda. Hapana chati tichakwatawana mabhondi iwawo.
Ko mvura yakunaya here zvekuti vanenge vaine mbeu zvavo nezvimwe zvekushandisa kana zvekurimisa vanokwanisa kutanga kudyara?
Ya, mvura tingati haakunaya kwai kwakanaka because inopa nguva yekuti yakanaya zvekuti tavane kana kumboti tiwanewo nguva yekusakura pane uyo akakwanisa kuwana mari yekutenga mbeu.
Mugari wekupenhalonga kumanikaland vane madziva nemadziva vari parunare nestudio 7. Muchikamu chedu chechitendero, nasi chuoneso jani we Studio 7 abata mfundisi Hilda Kandlela we Greater Works Christian Center muZimbabwe, avari kuti makristu ngavazive kuti mune simba mushoko.
Chinchinombozi mashoko, nchurumu tunoti what are words, makristu akawanda asina kuziva nekuva makristu, but makristu tulivani wanoziva mashoko, tulivani wakajiza mashoko, nukuti tunobiliva mashoko. Nukuti shibaibu tunotuza iti jesu pachati ishoko ramari, kuva kuna jirumu wani jesri. But jesu nukuti ndi ngeta nangura zia nasi, ino vaku na Matthew 6:33, ino tisho, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Ichitaura panyaya yemashoko, mashoko atinotaura ai mashoko akakosha kana tichitaura kuti tingava kumhuri yedu, tingava kuvanhu vatinoshanda navo uye tingava kune vamwe vanhu. Nekuti shoko ndiro ratinoda tichagara naro kuti ishoko tichati ndiye shoko ramwari. Chinhu chakakura kuti patinotaura shoko ramwari iro ndiro ratinofanira kugara tichitaura pavese. Ungava munhu anorwara asi zvaunotaura zvino muviri wako unokwanisa kunzwa mashoko aunotaura. Kana uchinge uchirwara zviya, zvaunotaura uchirwara muviri wako unokwanisa kuzvitambira. Nekuti kana uri murwere ukataura kuti ha inini ndaparara, unoona uchibva wangoparara. Kana uchitanzwa kuti inini ndichararama, unobva wangoraramawo. Zvaunotaura ndizvo zvinobva zvaitika mukati meupenyu hwako. Pakana tichitya Mwari tinoziva kuti nguva yose tichangazvidzidzisa kutaura shoko raMwari. Patiri petose tichangaitaura shoko. Ndingataura kune ava vamedzi vakambonzwa mashoko akaipa pamusoro peupenyu hwavo. Dzidza kuramba mashoko akaipa anotaurwa pamusoro peupenyu hwako. Tinotaura pamusoro penyika yako. Ingava nyika yako vanhu vakangava vanoshora nyika yako, vamwe vanoshora kuvashora vakuru vako. Iye dzidzo yakusara pati yevanhu vakadaro usidzidza kuti uchataurawo zvakashata zvinoenda neizvozvo kuti zvinogona kubudikira saizvozvo. Zvinoitika sematauro azvinenge zvaita. Asi ukazvidzidzisa kuti inini ndiri kubudirira, upenyu hwangu hwakunaba uchienderera mberi, unotanga kuona upenyu hwako uchienderera mberi. Uye zvinhu zvinoti vana vedu tinoramba tivadaidza nemashoko akanaka, tinofanira kuramba tivaudza kuti iwe uchaita zvakanaka, unoonawo mwana wako achiita zvakanaka. Ukatanga kumushora kutaura zvakaipa kana kuredza vanhu vachitaura mashoko akaipa pamwana wako, unoona zvakashata izvozvo zvichibudikidzawo. Asi ngatidzidzei nhasi izvo chekuti ngatirambei tichikonzesa shoko raMwari, ngatitaure zvinotaurwa mubhaibheri. Nekuti vanhu bhaibheri isu tinokristu tinotaura shoko riri mubhaibheri, ndoratinogamuchira, ndeshoko ratinodzidza naro.
Panyaya yemashoko apa, mabatanya yevabereki nevana, tinonzwa vanhu vachiti mwana wangu anonzi Nhamo kana Tambudzai. Zvinogona here kuve neimpact pamusoro pemwana iyeye?
Zvakanaka tiri mazvita uchitaura unodana mwana wako ndoraanodavira. Chinhu chaunodana ndochaanodavira, ndiyo yatinoti identity. Saka mwana wako anodavira zita rake. Saka kana mwana achinzi Tambudzai kana Tamburai, anodavira kutambura. Kazhinji kazvichaitika, zita rako rine chekuita, rinoenderana nemaitikiro anoitika zvinhu mukati meupenyu hwako. Unoona vanhu vane mazitawo akanakawo, zvinenge zvakanonaka, zvinozoibvawo zvinenge zvisiyanise mazita avo. Kazhinji ongororai mazita amunenge makavana venyu, nekuti zvita rakakosha. Kupa mwana zita chinhu chaanoramba achidavira mazuva ose. Saka zvinongoitika semadaidziro amunenge muchizvina.
Matiudza kuti shoko ine simba. Sevanhu tiri kutambura muno muZimbabwe, tangachida kuziva kuti mashoko anotibatsira sei kuti tigone kurarama upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe iko zvino hapana mari. Pane zvakawanda zvekuti manikidza. Mungasimbise sei vanhu kuti varamba vachitaura zvakanaka.
Zvakanaka kubva kuna John Kennedy Bible rinotaura kuti mumba vaifanira kuzoba kuzoraya. Asi ichezvese akauya kuzoitenyu chingapera. Uye tinozva kuti tina Bible rinotaura kuti mafungo ako ndezvauri. Kana isu tichifunga kuti nyika yedu iri pasi pedzimwe nyika, nyika yedu yakaderera kubva nedzimwe nyika, ndezvatinowana kazhinji. Ndokuti titange kubecause ukatanga kuona zvinhu zvine kwauri kuenda, unoita chishuwo chekuda kuenderera mberi. Ukaona pazvinhu zviri pasi pasi, ukaona zvinhu zvichiri kufamba, newe zvinhu hazvimbo zvinakafamba mukati mepenyu wako.
Zvinofamba sei kuti nditange kutaura mashoko akanaka?
Zvakanaka pfungwa dzako dzinotangwa kunge dzakapindwa dzichifunga mafungiro avari. Hatifanirwi kufunga semafungiro anoita kunewe nyika. Saka zvinhu zvose zvinofanira mupfungwa, saka iwe unofanirwa kutanga kuva unofunga zvakanaka pamusoro pako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pechikoro chako, pamusoro penyika yako, pamusoro pevanhu vese vakakukomberedza. Unotanga tanga kutanga kuona zvakanaka. Zvichakuva nemese akanaka anoona zvinhu zvakanaka mune vamwe vanhu. Ukatanga kuona zvinhu ndezvinoitika umauri.
Vanhu vanokubatai sei munhu washe?
WhatsApp number dzedu tinoti +26 3 772 54 6 4 1 6. Ndo WhatsApp number dzedu kuti mutiwane pane kuti mukwanise kuziva kuti branchi vamunokwanisa kuenda kumachechi edu muno muHarare, kana kuti muno muZimbabwe munokwanisa kuenda kumachechi edu kuti tine branch futi kuSouth Africa. Tishandisai number iyoyo yeWhatsApp tozokurayirai from there kwamunokwanisa kuti muchiende. Greater Works International Christian Center.
Chioneso Jani weStudio 7 achiita hurukuro namufundisi Hilda Kandlela weGreater Works Christian Center muZimbabwe vari parunare muHarare. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva dzesarudzo. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Standekile Mhlanga achikupa inhau murimi rwendebele.
Soku Chabu isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 4 kuMpalakazi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama bond notes olethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali ngishone khona ndale khona ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama bond notes lolu lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Kweziphathelane lokholo sicubungula udaba lwabafundisi ababikwa begila imikhuba engahambelani lokholo lwesiKristu.
Ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu, awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. Ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedile.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende aluncedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Abakhulumele Studio 7 bathi indwendwe zabantu abadinga ukukhupha imali yabo emabhanga ukwenzela ukuthi bayisebenzise zilokhu zizinde ngoba imali le iyasilela, kukanti lesilinganiso semali ekhutshwayo silokhu sisehla. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Effort Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko njalo elilunga lebandla leZANU PF, yena ogcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa nzima ikakhulu asebeluphele njengaye.
I-challenge esilayo yikuthi ayikehlisi i-anxiety ne-excitement adikhona ngoba lokhu esalimithwa ngokuthi unga-withdraw $50 ngelanga or 150 ngeviki. Ubuningi lobubanzi babantu bebekhangelele ukuthi isifikile ama-cues azabangcono but akukabi njalo.
Imbangela kuyini?
Ngombono wami i-problem yikuthi imali efakwe kumabhanga yintluthwana. Nxa kube lo hlupho kumbe kube le crisis kungangcono uyiflade i-market abantu basufiseke kebekhohlwe ngokuvuka beselayinini betshone beselayinini. Ngikhuluma ngoba personally I'm a pensioner, you know, over 70 years old. Ukuvuka ngilele elokhuzeni ebhanga ngilindele imali ngishone khona ndale khona ayisikho engakulelayo mina as an activist.
Yikuqalisa nje kohlelo lokhu ukuthi kuzaba ngcono phambili.
Ukwethemba kwethu ukuthi ubuhlungu esibukhiphayo nxa esikhuluma uhulumende must be sensitive to address this issue. Ayi-address in the manner yokuthi abantu ade behluphekile bafisa ukuthi kulungiseke kulalokhu ade kuyikho khona.
Abaningi iziphathamandla zebandla leZANU PF njengani bebeluxhasa lolu hlelo ukuthi luzanceda lana lisamthembini uhulumende?
No, it's not a question of ukuthemba kumbe ungamthembi. It's a question ukuthi okungarayithi kakulungiswe because we make government. Government must understand our concerns.
Lo umnumzana Effort Nkomo owayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo leZipra njalo elilunga lebandla leZANU PF sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama bond notes lithi lile themba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Umsekeli wesikhulumisa leli bandla unkosazana Tabitha Khumalo uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lilenhlelo ezilohlonze nxa liqathaniswa lelezanu PF ngoba lisekelwa ngabantu abaningi.
Impumela yokhetho lenzile esihlaleni sikaKiriki thina njengemandla leMDC sahamba sayaxhasa enotoni umlisa yebo naye namhlanje usesikhela ngedoti lekhanda samxhasa wayawina okutshengisa ukuthi thina njengebandla leMDC likhokhela ubaba uTsangirai sizibambile ezizima eZimbabwe ngoba ngakuthala amanye amabandla abazibambile ngabasithethe isikhundla sikaKiriki.
Lizibamba okokuthi lingenelisa ukunqoba ibandla lezanu PF kukhetho kumbe lixhaswe ngamanye amabandla aphikisayo.
Hayi, ukwenelisa ukuthi siwini ukhetho, ukhetho sikaze silunduze. Inkinga ekhona ngeyokuthi uma sisiya kukhetho sihamba sivele sile mphopho efake emakhanda yethu. Kufana thina sifana nomuntu ohlala endlini yena elilotsha kodwa indlu yangukhona inetha. Kuba nzima ukuthi indwene le uyilungise kungezile inganethi. Yikho sithi njengebandla MDC sifuna ama-reforms. Ngoba as long kungena ama-reforms akula khetho oluzaba free and fair. Ukhetho lonke kuzaba nobuzwa kona lokutshaya kwabantu kwenzani. Ngoba izanu PF ukuthi inqobe eqhedeni kumele isebenzise ebudlawudlawu. Ilibandla eselithenjwe nguZulu elokuthi uma singaphiwa ama-reforms la siwakhalelayo njalo i-playing field. Kasi siya kukhetho kube level yebo naye izanu sibayitaya sibi ngoba sivele sidlala siyinqobile okwehlula yokuthi yiba babamba ama-institutions azakwenza ukuthi bantshontshe ukhetho.
Ukubunjwa kwala amanye amabandla amanye aphuma kini i-MDC lalele likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru akusoze kulithathele yini abanye abasekeli benu ukuthi alisaqinanga njengakuqala?
Hayi, into akuyukuthi bethatha abasekeli bethu ngase yabathatha njalo bekuzakhombisa ngokuthi la ibandla elikhokhela umama uJoyce Mjuru beyihambile layavuma kukhetho esihlaleni sikaKiriki wafika waluza ukutshengisela ukuthi abalandeli bakhe ngabalandeli abezanu sedini ukusebenza lezanu ngoba ngendlela ebaphatha ngayo kubi. So okukhona lapha yikuthi amabandla amancane sihamba siyethi inhlanzi kufishpondi eyodwa. So esikhathini esiningi ngabantu abafuna izikhundla abasababaleki bayangena kula mabandla amatsha bathi bangafika khona ngale bangaswela izikhundla baphendule ekhaya ngoba bayazi ukuthi home is better than lapha abakhona.
Lo unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumisa ebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai njalo emela ibulawayo East edalele ePhalamende sixoxela ye South Africa. Ikhansili yakobulawayo ithi ithembele ezibholaneni zenyamandlovu njengoba amanzi eneleyo engangenanga emadamu njalo kungelamizamo ebonakalayo evelela kuhulumende eyokuqeda lolu hlupho. Okuningi lolu daba sikuzweni kwingxoxo loCouncillor Gideon Mangena olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi eWater Committee kuleli dolobho yena oqala ngokusichasisela ngembangela yalesi simo.
Kulamadamu amabili angasela manzi adikhomishinwa. Sase siplana ke ukuthi njengoba amadamu asebenza esemalutshwano ngangcono sishede amanzi okwe 24 hours. Sithe sikwenzile lokho idamu eliyilo esilithembeyo elemthabezi kwazadubuka ipipeline esaplaya amanzi ngapha kobulawayo. Salahlekelwa ngamanzi amaningi kakhulu agcwala umfula esehle siya khona leGwanda. Sadlulisela phambili ukuthi sithi 48 hours. I-48 hours yana ngale kuripewa impompi liyana sazathaywa futhi i-blackout eyamagethi ngale esigodini lapho kulezinjini zethu khona ezipompa amanzi buya ngapha e-Criterion. I-situation yaba wesi sisathi siyalungisa khonapho sabona ukuthi ngangcono sidlulisele phambili i-48 hours yana kugcine kusiba yi-72. Okwakhathesi sini ku-72 sizama ukuthi singakhetha nganxanye ngapha sinike abanye ngalamanzi kuyarotate kunjana sizama ukubhilida i-Criterion yethu ukuthi i-water gauge yethu ingehli kuba phansi ukubana sibe sengozini.
Ikusasa-ke kuyini elikuthembileyo elikuthembisa abantu njengekansile elibona ingani ukuzanceda
lezi brandes ezinye sasivele sizidrilelwe nama-organization sisazama ukuthincedisane zibe ningi ngoba phansi lapha enyamandlovu lapha kukhanya kulamanzi amaningi kakhulu nxa amadamu etesitsha lapho esithe sithembele khona khona ngali njalo lokhu esicela lakuhulumende ngaphansi kwezinwa ngoba uhulumende nguyo lo mlando wokwakha amadamu kukhanya i-Stapleheide Dam lapha koBulawayo iqini kwakhiwa ngo-1976 idorobho leli lingakakhuli okungangakhathesi lama-industry lale mizi yokuhlala abantu kungakabi kuze kube njeyakhathesi so kusho ukuthi ngabe sokulamadamu amathathu akhiweyo nge-population ekhona ikwesizamuthi sikhulumisane.
Lo ngukansela Gideon Mangena wenkulumane lenketha olilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee edolobheni lakoBulawayo ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga owebandla leMthwakazi Republic Party. Mnumzana Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Asiphathe udaba lwamabonotsi. Sokulobubelo yini kudaba lokusilela kwemali?
Nxa sikhangele ngokwenzakalayo elizweni leZimbabwe akulabubelo ngitsho abantu lokho behlupheka singakhangela mhla kulethwa le imali okuthiwa ngama-bond bond notes abantu lokho behlupheka lokho kulama-line emabhenki akulamali njalo sesibona kulobugwelegwele okwenzakalayo ebantwini laba abakuthiwa ngosiphatheleni sibeqalisile ukuyitshintsha ngenye irethi engayisiyo le ekhulunywe nguye uhulumende weZimbabwe ukuthi i-1:1 lokhu ngibona kuyinto embi kakhulu elizweni eqhilizela ukuqhilizela abantu especially abantu abaphila kuleli lizwe bathwele nzima mihla yonke ama-bond note ambone esebenza
osiphatheleni bayintshintsha ngemalini
njengezwa kuthiwa khona le Harare bayitshintsha nge-$300 i-bond bayitshintsha nge-$70 namhlanje ngezwa abanye bekhuluma khonapha kontuthu ziyathunqa besithi nxa ule $1 uphiwa 3 bond usitsho ukuthi nxa ule 3 bond uphiwa $1 lokhu sokubulela abantu kakhulu abantu bayahlupheka imali zabo bazifake emabhanga sezithethwe nguhulumende uhulumende sebanika amaphepha lawa ukuthiwa yimali asomali ngitsho leyi ngamaphepha nje kuphela.
Ngumlando kabani Mhlanga ngokubona kwakho ukuwa kwesisindo semali le singasolo siphathelene kumbe siyisolena uhulumende?
Mina ngibona ngani ngingasola yena uhulumende ungiyaqala ukutshontsha imali zabantu ethatha imali zabantu ezidla kathi esinxa abantu sebefuna imali zabo sebephiwa ama-bond note ngibona ngani osiphathelene we are just taking i-advantage ekhona labo bazama ukuziphilisa akulanto esingayenza uma uhulumende lo engazange ethathe imali zabantu ngaba kulanto enjalo uhulumende lo kumele ahloniphe abantu ayekele ukutshontshela abantu bayo thina singabantu sihlala kuleli lizwe yithe sathi ayisithe sathi kube njalo nguhulumende owakufakayo konke lokhu kuhlupheka etshontsha imali zabantu emabhenki osiphatheleni they are just acting on what government has done.
Abasakhulayo bona bathini ngokulethwa kwali mali nxali ikhulumisana nje njengabontanga?
Abantu bakhathele ntungamili, abasakhulayo bakhathele, akula msebenzi. Uma kulaba bathi bathola umsebenzi wona laba abalawo nxa beholile imali bahola ngama-bond ama-bond nalawa nxa sebesithi bayafuna ukuthi bekwamanye amazwe beyethenga ngenxa yokuthi asila industry kuleli lizwe bayathwala nzima ngoba i-bond note le ayisebenzi phandle kwamazwe nxa sebesiya kuwosiphatheleni sebefika betshintshela ngemali ephansi kakhulu lokhu kwenza ukuthi abantu abatsha bethwale nzima sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe wabathembisa imisebenzi efikayo na-2 million leyo msebenzi kayikho abantu abatsha kweleli lizwe bayahlupheka khangele kakhulu ebantwini bakomthwakazi abahlupheka kakhulu abancindezelwa ngukhulumende weZimbabwe abaswele ngitsho kokubamba ngitsho lemsebenzi ayikho kwelikamthwakazi ithathwa ngabantu abavelela khona leHarare lapha sibonwa abantu behlupheka kakhulu kunzima ntungamili angifuna ukuthi ngiqamba amanga abantu bathele nzima
hayi silethemba kuzalunga mhlanga bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyabonga kakhulu Ntungamile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga. Asibeni sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lelakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube weStudio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin bibawa
Lingali chola njani kuna ngapo ke zulukandaba endaweni ezijeneyo zomhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube ye namhlanje ke ngilo nkosikazi Lilian Mlilo yena ongukansila edolobheni lakobulawayo njalo ke uyingcwethi kwezamasiko esintu ye namhlanje siyabe sixoxa ngokuthi kambe nxa usubone omunye wakho ungabe usuhlala isikhathi esinganani ukuthi ligcine lijada ye ngiqale ngiyamukele ke unkosikazi umlilo linjani mama
ngiyaphila baba
ye kunjani kobulawa khona
hayi kobulawa kuyachisa uyachisa sile kokwathi thothothotho ngathi
sindi sithi umuntu sebone intombi yakhe intombi bone lejaha soke ukuze bechade kumele ukuthatha isikhathe singanani
mina ngoku ngesintu sakudala sibili umuntu ukuthi lize lichade selibona ukuthi selifundeni fuze bahlale sibili iminyaka eyi-10 bengachadanga behlezi kuphela ngoba isikhathi sokuthi liyaze vele selifundeni ukuthi lwani unjani seliyazana vele sokungumama loma endlini
akumnandi kakhulu ukuthi khonoko nje kusatshisatshisa uthando sibili uvutha amalangabi abantu bahle bejade khonapho incwebe bonane 1 year 6 months kumbe into enjalo
yikho sokukhona kulezi nsuku khona lokho ukuthi abantu umuntu le 3 months lo muntu asetholane layo ezo sokuthiwa sesilungiselele umtshato kakade abakatholi le nzalo sesilungiselele umtshato sesitshata yikho kathe suthola ecourt ngake ngabala iphepha ukuthi kuthiwa khona abantu abadivosayo sebesiba baningi kakhulu ngendlela zokuthi yona limthatha ukuthi 3 months umuntu awukambonti ngumuntu onjani ukuthi umuntu uvele ophila awukakwazi i-background yakhe suchata vele ukuchata ufuza umuntu achade esele 10 years ukusephezulu ngoba uyabe usukwazi i-background yomuntu usukwazi ukuphila njani asomuntu ohlukuluzayo asomuntu ochayayo ngoba abanye nge-3 months uyasezelichadile yabe seqalisa ukuthone kuchaye everyday sethone kuchaye sizuzisola ukuthi kade ngachadelana
kodwayikho
ukukhoza ama-divorces khona lokho
okumele ukufunde kakhulu kuyini
emuntwini ukuthi umuntu ngumuntu ikakhulu njengomama kufuze abone ukuthi ubaba ngubaba othanda imuli yakhe nxa sengisithi imuli nxa kungukuthi 10 years khona fana usamkhanyela uyathanda imuli yakhe inani siyabe sesilabantwana uyahlekelela akasomuntu okwabhayo akasomuntu othanda ukuhlala esilwa nomama ethanda ukuhlala eharasi umama ngumuntu ohlala ehlekelela isikhathi sonke yikho izinto zezofuna ukuzilazelele ngumuntu ofuna ukuhamba la eyesebenzela abantu abakhe engathona ehlezi ngoba kulabanye obaba uyabe sethona esebhoda lemakhishini khona lapha esebhonga ngokuphela uyekudliwane kafuna ukudinga umsebenzi kambe nxa sengile 3 months sengichadile laye ngeke ngimthi ngiyamshiya sibili so into yena le yikho khona lokhu ukuthi kufuze ube ngumuntu othumazi ukuthi umuntu lo ngadlezi laye phila sonke hhayi kuyaba ngumthado omuhle kakhulu ngoba umuntu o-understandayo ozizizayo ohlonipha abantwana ohlonipha umuzi wakhe
asithi ke sungenile kwampana ke emtshadweni wakho lowo awuzange umfundi umuntu lowo ngikhona ubona ke iziga eziba khona pho ke kubanjwa njani nxa sokunjalo
nxa sesitshadile ngingabona ngeziga
yehe subona ke kathesi selitshadile ukuthi ha kathi kunje
kukhona okunye okwenzakalayo yesilihlilitshade after 10 years naleli selibonene labonana ngokuthi nje abantu besilisa bayatshintshatshintsha Yabo ukuthi indlela nje ngoba yena uyabe sesithi njengabomama anti isikhathi esinewethu hawu mama lana seluphele lana sengumuntu omdalalwana othi ndingi khona lokho okuncane babe sibe kuze sokuthi asifuna khona lokho kulamagazi athisayo angathi kuyalo ngokunjani khona lokho asikwaziko lapha futhi okucina kungani sokule friction emthathweni loba bechadile nje sebengabantu abakhulileyo behlezi bonke njalo okunye khona lokho kwemithathweni le yama-three months yena le ivele vele kathe sivele abamelele ukuthini lwami yabe sesithi ngihlangela abantu abami laba vele uhlathiwe yikho sokulama-divorces abaningi laba abathatha bela-ma-ten years umuntu ahlale ke abone sokulokunye sokusenzakale hhayi sesithi babaphume wena phuma mnayi ngizasala la bantwana kuzazisalela endlini azihlaleli abantu abani
yikuthi inkundla kanti sijhisa sibili kodwa isikhathi sesihambile ungathi usivalele ngamafitshane inkosikazi Mlilo
ngivalelise
valelisa ntombendala
okay,
siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo ungukansela edolobheni lakobulawayo njalo-ke uyingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi sizabe silani ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs, asizweni ukuthi untungameli usiphatheleni kwezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mfundisi useni Sibanda ngemihlola lobugebenga esibubonabo senziwa ngabafundisi kulezi nsuku. Fundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu njalo ngiyabingelela nabalaleli bethu.
Sokuvamile kulezi nsuku ukuzwa indaba ezihlasimulisa umzimba ezenziwa ngabafundisi lapha ezigoqela khona ukubamba abazalwane iganyavu kwenzakalani?
Okokuqala yikuthi antshilizwi likaNkulunkulu lithi umlimi wafika walima amabele akhe kwasokusiza ebusuku isitha safika sahaza ukhula sahaza inhlanyelo embi kutsho ukuthi njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi yena ngesikhathi eziningi usathane kasoze abuye kithi elempondo emnyama esesabisa kodwa ubuya kithi njengengilosi yokukhanya kodwa elande ukuthi ezoyenga abantu ezoduhisa abantu ngakho ngibona ngani kuyenzakala ukuthi kwezinye isikhathi abanye abantu abenza izinto ezinjalo babe bengayisilo ibandla likaNkulunkulu.
Libenzani emasontweni abantu okwenza bagcine bevuma ukwenza yiloba yini elibatshela khona abanye begcina sebespreywa ngedumu esikubone kumalanga edluleyo kwele South Africa?
Okokuqala ukuthi i-Africa yonke nje siyananzelela ukuthi abantu badubeka kakhulu ngenxa yendlela okhulumende bethu abayihlulekayo ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayadubeka bayachichikana kakhulu ezintweni eziningi babe sebedinga ulutho olungani lungabenzela masinyane ngani ngamasalamuso ukuthi kuhle kubenzele kuhle kuqeda udubo lwakho umuntu yena lo yikho ubona umuntu ezimisele ukuthi athathe idumo ayifafazwe kumbe adle utshani kumbe abanye banathi ipeturo mina loku nyaye ngikufananisele ukuthi kufanana njengomuntu ozimiselayo ukuthi aqumule impompo ebona ukuthi kule ngwenya esiyadinga umsebenzi egoli siyasibona bengena ngaphansi kwamafensi bona labana abantu bayafanana njengabantu abangena emachurchi umuntu ecabanga ukuthi umfundisi angashumayela enyathele phezu kwami kutho ukuthi udubo lwami lonke luzaphela so yikudubeka komuntu omnyama ngenxa yokuthi awusoze ukufice eEurope lokhu kumbe ukufice emelika into enje so
akulugqibe ngokubaxwayisa abantu ngenswelaboya zabafundisi izigebengu esizibonayo kulezi nsuku
mina ngisekuqakathekileyo kubalaleli bethu yikuthi kumele umuntu adinge ibandla ukuchinyayezwa njalo kufundiswa khona ibizo likaNkulunkulu ngokukhona balo lonke. Akumelanga ukuthi ungabona umfundisi eziphakamisa kunguye oseqakathekile kakhulu. Kumele ukunanzelele lokho ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi umoya ongcwele wabuya ukuze uphakamise uJesu, awubuyanga ukuthi uphakamise omunye umuntu. So ungabona umuntu eseziphakamisa esenguye oba yimpendulo yento yonke, kumele umnanzelele. Njalo kwesibili, umfundisi ikakhulu omama kumele linanzelele ukuthi kulezinye izigaba kumbe kulesinye isibanga okungamelanga umfundisi afike kiso nxa ekuncedisa. Nxa esesedlula khonapho kuyamele ukuthi ube kwathi hhayi umuntu lo usesenza ulutho ongamelanga alwenze. Ngakho kumele uripote emapholiseni kumbe uripote kwabadala bebandla kumbe aripote kwabanye abantu ngenxa yokuthi uyabe esechathe umngcele ongamelanga awuchathe.
Omama bengabovuma ukukhumuliswa impahla emasontweni lapha kuthiwa ngiyakukhulekela.
Lokhu kuyabe sekuyikuganga, akuselani lelizwi likaNkulunkulu. Ngingathi singakhangela vele ngomthetho weZimbabwe. Loba nxa sikhuluma ukuthi nxa umuntu ebuthandazela umama embamba amabele kumbe embamba amba ngendlela engayishiyo, indaba yokuthi umuntu angayihambele nje akuvunyelwa khonoko. Ikanti nalo bona abantu labo yibo abazifaka esigabeni esinjalo. Nxa wena ungumama uhambelani usiyakhuluma lo mfundisi, lobabili livala isivalo. Indaba lingakhuluma isivalo sivulekile. Umbucelo ubaba nxa uchadile hamba lomkakho.
Hayi, siyabonga mfundisi, asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngesizwe umculo wamajaha eMen of Influence esithi kanye nawe.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
yami funi
anifune yami ndlela mayiphelintando yami
hambe
mani hambe mina kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
mani hambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
anifisi
yoni mfuyo inzeki minkosi
nitebile
hela kulu
na
ugi minkosi
anifisi
yoni mfuyo inzeki minkosi
amajaha eMen of Influence vesithi kanye nawe. Silethemba liwukholisile lowo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ebesilakho. Iningi labantu lithi kusobala ukuthi uhlelo lwemali yama-bond notes olwethulelwe umphakathi kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo ngohulumende alincedisi ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemali. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai elisanda ukusola uhlelo lwama-bond notes lithi lilethemba lokuthi lingakhuphula isimo somnotho welizwe lingangena embusweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.